vanoshanda nesangano rinomirira kodzero dzengochani retransmart muzvare netsaidzinoreva vanoti vanofunga kuti vakawanda kubva kusangano ravo vachaenda kunovhota nhasi. Vaendera mberi vachiti ngochani dzine shuviro yekuti hupfumi hwenyika hugadziriswe. Vatiwo kunyangwe vaigaro tukirirwa nekunyombwa navamugabe havana chavanokwanisa kuchinja nekuti ndezvekuzvarwa nazvo.
Sekuona kwedu tinoonawo sekuti vamunangagwa vakaona kuti kana uri mune zvematongerwo enyika uchida kuvhoterwa hakuna vhoti inonzi ndeyengochani kana kuti ndeyemunhu asiri ngochani, munhu munhu. Saka kubva pavakasvika vakanyarara, havana chavati vataura. Saka kazhinji munoona kuti hate speech inonyanyokuwanda kana vane masimba varivo vari kuzvikurudzira. Vamugabe vaibva vataura kuti handidi ngochani, vane pavakatombotaura kuti mwana wangu ndinomurova kusvika ungochani hwapera. Chavanokanganwa ndechekuti haungomuki woti nhasi ndoda kumboita ngochani, mangwana handichadi kuita ngochani. Munhu unotozvarwa une majinzi iwayo ekuti anenge akanganisika pakuti nhengo dzako dzabuda dziri dzemukadzi, asi iwe unenge uchinyatsokunzwa kuti aiwa, ini zvimwe zvinhu zvangu zvese ndiri munhurume. Haisi nyaya yekusarudza kuti ndoda kuita murume kana mukadzi, inyaya yekutongozvarwa munhu akadai.
Vati semunhu wose munyika vanodawo shanduko, nekudaro vachanovhota.
Mukutaura kwatinoita navo patinoshanda, vari kuratidza kuti rwendo runo vanonovhota nekuti havana chekutya kana kutyira upenyu hwavo pavanoenda kunovhota. Uye vari kudawo kuti paite shanduko inozovabatsira kuitira kuti remangwana ravo ringe riri rine pundutso. Nekuti kana ikonomi yemuZimbabwe isina kunaka, haingoshatiri ngochani chete, inoshatira munhu wese. Saka ivo vari kuona kuti vanofanira kunge vari kufambidzana neuzhinji hweZimbabwe kuitira kuti shanduko yavanoda ikwanise kuwanika.
Vanoti ngochani hadzisi mumadhorobha chete.
Nyaya yengochani haizi yekungonzi vari mumataundi chete kana kuHarare nekuBuruwayo chete. Takatomboenda kwashe anonzi Sherukuru, tikatonoona kuti nekumamisha vanhu ivavo vanotorimo, vanotozikanwa.
Mashoko aya atsinirwa naamai vomusai Bhonzo vane sangano rinomirira ngochani, vachiti vakasangana nemamwe masangano akadaro gumi kutanga kwemwedzi uno kuti vataure nezvenyaya dzokuti ngochani dzivhote gore rino.
Takasangana se LGBT sector ine about 10 organizations vari muno vanovakoreta vari muZimbabwe. And then pane maaa edu atakaita put down in the sector, atoda kukumbira government kuti vatarisewo nezvedu mafairs ema-LGBT, especially takatarisana nemaelections akuya, kuti todawo kuve involved muthe voting process and also to meet the official so that tovaudzawo zvichemo zvedu and also to meet nemaparliamentarians nemacancellars mamp akakuvhoterwa vachivhoti zvichemo zvedu. So we decided to come up this press conference kuti tinokeo tsakaona kuti tikangoita zvokunyora matsamba mamwe acho hatomboverengwa. Saka takangoita takafungwa kuti tikangoita come up with a press conference tinogona kuzvikoa during the elections and also after the elections.
Amai Bhonzo vanoti makare vaitotya kubuda pachena nekutya kurohwa.
Michero even handinonoo kuti muzara maitika namaelections akuitwa matransman mamwe aitochengeta ndemo. Kungotya chete kuti tikangobatwa tinoparedwa pamusangano, haiko zvine zvakona, haiko zvakona. I can say last year 13 paper yataita hausi vanhu vanenge vaviktimized by the fear we want.
Vanoti iko zvino hurumende yakatovhura chipatara chinorapa ngochani mushure mekupiwa mari nesangano reGlobal Fund. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.